Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 June 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe madzimai munyika vaenda kumatare pamusoro pemutemo unovarambidza kushandisa zvinoshandiswa nemadzimai pabonde. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende inofanirwa kukurudzira nekutsigira vemabhizimisi madiki kuti agosimudzirawo nzvimbo dzavanoitira basa ravo vari. Hurumende inokurudzirwa kuti ishandise masimba ayo mukumisa kupararira kwechirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe madzimai munyika vochema nerekuti kurambidzwa kushandisa zvekutambisa zvinoshandiswa nemadzimai pabonde munyika nemutemo unocherechedza kuzvifadza weCensorship and Entertainment Control, vachiti mutemo uyu unovambunyikidza nekudzvanyirira kodzero dzavo. Mutemo uyu unoti kutengesa kana kushandisa kwezvavanoti muchirungu masex toys hakubvumirwi uye imhosva inogona kutoendesa munhu kujeri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvamagariro evanhu uye vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Danho rida kutorwa namadzimai aya rakanaka, nokuti ini ndakazvimiririra takatarisana nemutemo weThe Censorship and Entertainment Control Act of 1967, chapter 10.14 inotaura nezvekukontrola nekuregulata, kugadzira, kushambadza, kupinza munyika, kuwanikwa uine vhidhiyo kana kuti firimu for public entertainment riri obscene kana kuti blasphemous. Kana chiti chinhu chiri obscene tinoreva kuti chakadarika kunyadzisira, chiri blasphemous zvine kushora Mwari mukati.
Asiwo zvinhu zvakadai zvezvizvi munyika dzakaita sana Zimbabwe zvati zvatokurumbira kudaro here?
Tobva tatarisa munyika medu toona kuti tine vanhu vakawanda vari kutopiwa chiremera, kutopiwa attention in the name of influencers, vachinzi mainfluencer, masocialites. Vanhu ava vanotaura zvenyadzi, vamwe vanobuda vakashama for public entertainment. Takutaura nyaya dzeTwitter, takutaura nyaya dzeFacebook, dzeInstagram, michina yekufambisa kwenhau namashoko, hapana zvavari kuitwa. Saka it wouldn't make sense kuti munhu ane sex toy yake anoshandisa bedroom make yaanoshandisa ega for their own enjoyment yonzi imhosva. Saka danho roda kutorwa nemadzimai aya ini tinoona sekuti rakanaka.
Asi kava hanzvadzi, izvi takakura tisingambozvinzwawo, izvi zvazonyanya kukurumbira nhasi uno kudai nechikonzero chei?
Chakuita kuti zvinge zvakurumbira mazuva anaya takakura tisingazvinzwi inyaya yekuti madzimai kunyanya vava enlightened, vavhurika pfungwa, vava empowered, meaning vava in control of their lives. Handiti tikatarisa kumashure uku zvaitoyera kuti kunyange mumba chaimo mudzimai akarorwa atange bonde murume wake. Asi nemhaka yekuti ruzivo nekufunda kuri kuwanda, madzimai vaakuziva kuti aiwa bonde haringoitirwi kuzvara vana chete sezvaita vana mai vedu. Vaakuti akuziva the health benefits, zvakanakira bonde. Takatarisa panyaya dzeutano especially mental health, nekuti panoitwa bonde pane neurotransmitter inoreleaseswa inonzi endorphin neoxytocin. Iyi zvinobatsira pakurelaxa pfungwa nekuderedza anxiety nedepression. Kunyange uchiita bonde uchishandisa chiima sex toys, ndo zvakuita kuti zvinge zvakurudzira, nekuti takuziva kuti bonde harisiri kungoita vana chete, but there is also a health benefit.
Ngatitarisewo kuti chivanhu nedzikereke zvinotambiranawo sei nenyaya yekushandisa izvi.
Kuchivanhu nokumakereke kwedu zvino nyaya yekushandisa masex toys inogona kusatambirwa zvakanaka nekuda kwezvatinotenda. The belief system inotiudza kuti ndezvemamhepo, ndizve madimoni ndizve mweya tsvina anditi asi tikatarisa donzvo kana kuti chinangwa chekushandisa masex toys ndechekuti munhu awane zvinobuda mushure mekunge bonde raitwa zvakanaka kana chiti bonde raitwa zvakanaka kureva kuti bonde rinogona kuisa raitwa zvakanaka semacounselors semasocial workers tinosangana nemaclients ari muwanano anotochema kuti bonde racho baba wacho havandisvitsi anditi kureva kuti kana akasasvika paorgasm anditi ka hapana endorphin hapana oxytocin saka mukadzi uyu ndopanoona mukadzi achiita rafu achiita sei because the benefit yebonde haasi kumawana saka ndezvipi zviri nani kutungamirira church ine vanhu vane depression vane anxiety vasiri mentally stable nemhaka yekuti vari kushayiwa zvinobuda mushure mekunge bonde raita zvakanaka nekuti bonde rinogona kuitwa insilo wega kana kuti uchishandisa masex toys kana kuti une munhu rume
kurudziro yenyu yochiti kudini
inini zvandinokurudzira ndichitaura from a social work perspective nekuti imwe value yema social workers is we are non-judgmental atitongi munhu nekuda kwekutanisanisa masex toys kana kuti ashandisi masex toys chatinokurudzira ndechekuti iwe munhu discover yourself zvinzwisise iwewe kuti ndezvipi zvinokuitira tinobatsira vanhu kuti vazvirovedze pane zvavanotenda kana uchitenda zvechikristu chizvirovedza ipapo pane zvemakereke kana uchitenda zvechivanhu chizvirovedza ipapo kana wewe ukaona kuti kushandisa sex toy kunokuitira pane kuti unodanana nababa nhingi panext door kana kuti unozviexposa uzvise panjodzi yekutapura HIV nekuita nhombo dzisina kurongwa nemasti wosarudzako kushandisa sex toy kana zvichikuitira ita izvozvo
avo vanga vari mukuru wesangano repeace hub muzvare Irene Hungwe vari parunhare kuHarare naEvans Sininga westudio 7 zvichitevera kucherechedzwa kwakangoitwa nezimbabwe kwezuva remabhizimisi madiki neari pakati nepakati kana kuti micro small and medium sized enterprises imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa padefra university muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kucherechedzwa kwezuva iri hakufanirwi kungoperera ipapo vachiti vemabhizimisi maduku ava ndivo vanokwanisa kutsigira nekubetsera munharaunda yavanoitira basa muzvinafundo Masocha vanoti hurumende inofanirwa kukurudzira zvakasimba vemabhizimisi maduku ava ichivapa rubetsero rwavanoda
ndingataura apa ndechekuti mabasa akawanda zvitengeserano zvakawanda munyika zvinenge zviri kumabhizinesi iwayaya madiki neari pakati napakati poudiki nokuti ndokuno huwandu hwavanhu ikoko vanotenga zvekare zvinhu zvavanenge vachitengesa kumabhizimusi mahombe ari munyika nokutoodha zvimwe kubva kunze kwenyika saka mabhizimisi anosapota vanhu vakawanda chaizvo zvokuti mukungopemberera imomo zvatinoona isu zvinenge zvichiitwa kune dzimwe nyika dzakaita saana America ndozvokunge hurumende ichikurudzira vanhu kuti tengai kumabhizimisi madoko iwaya kubvira kumaruzevha kuti mari isange ichingodirwa mabhizimisi makuru omunyika chete tinoziva isu kuti kune small business day kuamerica kune chikurudzirwa kunzi tengai muzvitoro zviri munharaunda dzenyu ndokuisa mari munharaunda dzenyu pamwe chete nokusumudzira nharaunda dzenyu kana mukange muchitenga mumabhizimisi ari munharaunda dzenyu idzodzo
iwo mabhizimisi maduku awa anotarisirwavo kuitei munharaunda dzaanoshandira
mabhizimisi iwayo zvekare anenge achikurudzirwa kuti akwane zvimwe zvavanoita munharaunda imomo zvingava zvokuisa mari kuzvikoro vachipinza vamwe vana zvikoro kana kuisa mari kumitambo yavana vechikoro kana kunge ichiisa matsime mabhoho ayaya ikoko nokusumudzirwa kwainenge yaitwa navanhu saka kungava hako kungopemberera kungaitwa nezimbabwe asi isingazvozvitori kusumuka nazvo kudzidzisa vanhu kuti zvinorevei mabhizimisi iwayaya kana tikange isu tichibva kumaruwa tichifamba kuvuya kumatawe ndi kuzotenga zvinhu zvatange tichikwanisa kutenga kumaruwa kwedu koko kumabhizinesi maduku iwayo tinenge tichitodzasa upfumi hwenharaunda dzedu.
Profesa Masocha, upfumi hweZimbabwe pari zvino huri kutsigira kana kusapotawo here mabhizinesi maduku awa neayo ari pakati nepakati?
Well, huri kuzama hahwo, asi dambudziko riripo ndiro rekushandisa US dollar yakuti rina vangani vanoriwana. Vashandi vacho vanopiwa, vamwe vanopiwa chikamu chimwe nama Zimbabwe dollar haachakwani kuti vakwanise kutenga vachikwanisa kusumudzira mabhizimusi madiki aya neari pakati napakati wayaya. Ivi vachingohora kamwe pamwedzi chete, mari yavo haichakwani. Mari yavo inenge iri kupepereswa nemhepo yechikamu cheZimbabwe dhora, zvokuti dai zvaikwanisa kuti vashandi vakwanise kubhadharwa namaUS dhora, kuchionekwa nzira yokuti nyika ikwanise kudzokera kushandisa mari yayo izokwanisa kubudirira. Nokuti mukushandisa mari yayo nyika ndo musimboti wokuti nyika ibudire iyoyo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveutano dzinoti hadzinzwisisi kuti sei hurumende ichitadza kudzivirira vanhu kubva kuchirwere chekorera izvo zvaiitwa kare pasati pave nenzira dziri nyore dzekudzivirira chirwere ichi kunyange kumaruwa. Vanotungamirira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvinofanirwa kuitwa mukudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Hazvidhuri uye hazvinetsi, vachiti hurumende inofanirwa kuzvipira nekuti zvizhinji zvinofanirwa kuitwa zvinoitwa nevanhu.
Dambudziko rekorera ratakasangana naro senyika mugore ra2008 kusvika 2009 yaiva chenjedzo uye yambiro senyika yezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa, zvinhu zvatinotarisira kuti ndizvo zvinokonzeresa kuti senyika tirambe tichisangana nekorera. Asi dambudziko nderekuti zvizhinji zvacho zvakakonzeresa kuti senyika tive nekorera outbreak iyoyo yakaita kuti tirasikirwe nevanhu vakawanda vanosvika kuma 5,000 vakarasikirwa neupenyu, uye vanhu vaisvika kuma 100,000 vakabatwa nechirwere chekorera. Zvinhu izvozvo zvizhinji zvacho hazvisati zvagadziriswa. Ndosaka senyika tiri kuramba tichisangana nedambudziko rekorera.
Senyika, chikuru chaifanirwa kunge chakaitwa ndechipi mukudzivirira chirwere ichi?
Chinhu chikuru chataifanirwa kunge takaita senyika kugadzirisa nhau yemvura yekunwa, mvura yekushandisa yakachena yakashambidzika. Chinhu chekugadzirisa mumadhorobha nhau dzemasuweji. Chinhu chekugadzirisa nhau dzekutakurwa kwemarara. Toonawo zvekare kuti korera yatakusangana nayo nhasi haichatarisa kumadhorobha chete, yakubatawo zvekare nekumatunhu nekumamisha. Izvo zviri kukonzereswawo zvekare nenhau iyoyo yemvura kana takatarisa kumamisha.
Varusike, sei chirwere ichi chava kunetsa kudai mazuva ano? Chaimbobatwa seiko mumakore apfuura aya?
Makare kare takanga tiine DDF. DDF ndo yaichera zviborani kumamisha. Vanhu vekumamisha vachiwaniswa dzidziso yekuti kana chiborani chafa munochigadzira sei. Izvo zvaiita kuti vanhu vange vaichiwana mvura yekushandisa yakachena. Saka nekuda kwekuti zvinhu izvozvo hazvina kunge zvakanyatsogadzirwa, tiri kuona kuti dambudziko rekorera raakuramba richingonyuka gore negore.
Chii chinofanirwa kuzivikanwa nevanhu veruzhinji pamusoro pechirwere ichi?
Nhau yekorera inhau yetsvina. Ukanzwa zvichinzi munhu abatwa nekorera, zvinenge zvichireva kuti munhu iyeye anenge asangana netsvina, because ndo inoonekwa kuti ndo inokonzera. Saka vanhu vanenge vachidawo kupiwa dzidziso, ingave dzidziso maringe neutsanana, utsanana huri pamusorosoro, kana iri se michero, usati wadya michero, chigeza maoko, kubika chikafu chichinyatso ibva, kushandisawo zvimbuzi chaizvo chaizvo kwete kushandisawo kuenda zvekuenda musango zviya, kuzvibatsira, kugeza mirivo, nekuonawo kuti pamusha pega pega, kana kuri sekumamisha, tine zvimbuzi, tine madara emidziyo yedu yatinenge emandiro zviya. Tine magomba makomba emarara kumamisha saka tikasagadzirisa nau dzeutsanana tinoramba tichisangana nedambudziko rekorera asi nau hombe yatakasangana nayo inhau iwo makanzuru kunyanyanya madhorobha kuti ngavaite kuti vanhu vawaniswe mvura yakachena masuweji akaputika ngaagadzirwewo paine nguva marara ngaapota achitakurwa saka zvinhu izvozvo zvikasagadziriswa ticharambe tichisangana nedambudziko rekorera tichirasikirwa neupenyu apo korera tichiziva kuti chirwere chechinyakare uye chirwere chakare kare chatisingatarisire kunge chinge chichiuraya vanhu makore atiri kurarama anhasi uno
avo vange vari vanotungamirira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7 Dare reHigh Court rinoti mangwana china 29 chikumi richanzwa nyaya yakaunzwa kwariri pamusoro pavasevhi akasukuwere yekuti varambidzwe kukukidza musarudzo dzemunanya mavhuvhu gore rino. Mutsigiri weZANU-PF vaLovedale Mangwana vakakwidza nyaya iyi kudare vachiti vakasukuwere vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Apo nyika yatarisana nesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 iri kutarisira mamiriro akaita zvinhu muchiredzi Central kumasvingo. Dunhu iri pari zvino riri pasi pebato reZANU-PF. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kutatsurana musarudzo dzegore rino ndevaGibson Wende vari kukwikwidza vakazvimiririra vaFrancis Muyebe ZANU-PF pamwe chete navaropafadzo makumire veCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaHwende vanova meya wechiredzi avo vakakundwa musarudzo dzebato reTCC ndokutora danho rokukwidza vasina bato ravakamiririra vanoti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo.
Aiwa vanhu vanoziva zvavanoda, vanhu vechiredzi Central vanoziva munhu wavanoda. Novamiririra vanhu vechiredzi vakandivimbisa vakati aiwa Hwende uri mwana wedu, chirega kusungurudzwa nemapolitical parties aya. Isu sevanhu vechiredzi Central isu tava political party, tisu tinoziva zvatinoda, tisu tinokuda.
Vati vane rutsigiro rwevanhu vemapato ose nekuda kwenhoroondo yavo yekutungamiriri.
Tine matsimba atakasiya tiri mukanzuro 10 years tiri mukanzuro. Tine matsimba atakasiya tiri mameya. Tine matsimba atakasiya zvetiri maelder.
Vanibisa kuvandudza upenyu hwevagari vemudhorobha rechiredzi nekugadzisa mikwagwa, dambudziko remvura pamwe nekunomirira zvido zvevanhu muparamende vachidzoka nemhinduro kuvanhu. Asi vamakumire veTCC vanoti vaHwende vari kurota uye ivo ndivo vachakunda musarudzo idzi.
Independent inongova na vanhu vanhu vedu vanoziva zvavanoita, nguva yeshanduko yakwana, saka iko zvino vanhu havafungidziri kana kuita zvokudini. Vanoda vanoziva ende ground rakarohwa dara, saka takatora kare inhuhani independent neZANU-PF, saka hatina kana fiye, bhora rakapera kare, vekuZANU-PF vacho havatomudiwo munhu wavo iye, saka chitenda chakatorwa.
Kuva Vatsigiri vati vakapinda muparamende vachamirira kuvandudza upenyu hwevanhu vari kunetseka kuti huite zviri nani nekunza budiriro munzvimbo nemuzvikoro pamwe nenzvimbo dzinorapwa vanhu uye vanenge vari mutungamiri anotumika achidzoka nemhinduro. Vamwe vebato rezanupf vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo vachiti vaviri vavari kukwidzana navo havachina rutsigiro sezvo vakatotanga kurwisana kubata ravo kare.
Therefore, isu sezanup kuwana matsvukutarisira kuti vane mavhoti akawanda, mabasa ari pagraund ari kuitwa.
Vamoyo vatiwo bato ravo rakagara richiita zvirongwa zvebudiriro zvinooneka uye vanotarisira kunogadzirisa mitemo inovanudza budiriro muchiredzi central. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira masvingo vaArchibald Madida vanoti nhengo dziri kukwidza dzakazvimirira gore rino dzine mikana yekukunda mapato ane mukurumbira nekuda kwekunetsana mukutsvaga vamiriri munguva dzemapuraimari.
Chinhuwo chakanaka kuti vakazvimirira vange vachikwikwidza vangava vabva mumapato kana kuti vangofungawo kuti ivo vangadawo zvimira, hozi zvinoratidzawo kuti demokrasi yedu iri kuita ichisimba, iri kupawo mikana kune munhu wose nechizvarwa chose hacho chemuZimbabwe chingada kukwidza musarudzo.
Chiredzi iri pakati nepakati pelevhedhi mudunhu remasvingo kumaodzanyemba kwakadzimba kumabuda zuva kwenyika. Upfumbi hwenzvimbo iyi huri mukurima. Kurima nzimbe nekugadzira shuga ndiko kwakabata upfumi hwedunhu iri kunyanya. Nzvimbo iyi ine nhandare yendege Buffalo International Airport, mahotera nezvimwe zvinokwezva vashanyi vanoda kutambira mumvura, kuraura nemutambo wegolf. Kubva munzvimbo iyi kuenda Gunar National Park neMalelango Conservative Park zvinotora awa rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlive.com rinoti dare rehigh court nezuro chipiri rakaramba kutambira chichemo chebato rinopikisa reMDC iro raida kuti dare iri riudze Zimbabwe Electoral Commission kuti nhengo dzaro makumi masere nenomwe dzakarambirwa kunyoresa kuti dzikwikwidze dzibvumidzwe kukwikwidza mushure mekutadza kwadzo kubisa mari inofanirwa kubviswa neavo vanoda kukwikwidza. Newsday rinoti ZANU-PF yakashandisa mari inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica mukuparura zvirongwa zvebato iri kuChipinge nemusi wesvondo. MuNewsday makare muzvina bhizimisi Ewan McMillan vanova umwe wevanhu vakabudiswa mufirimu reAl Jazeera vachipomerwa mhosva yekubudisa munyika zvisiri pamutemo goridhe nekuchenesa mari vari kukumbira ruregerero vachiti vakataura izvi vakadhakwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwaizvo zvinodhaka zvacho, izvi zvinodhaka zvacho zvanetserei nekuti chinodhaka ukatarisa container kana kaempty kayakaya unowana kane address, kane phone number, kane madirections ese ekuratidza kuti kanobikwa kwakati. Ko hurumende yacho yadei kungovhara kampani yacho inobika zvinodhaka zvacho izvozvo? Because zvinoda siri kusora vachiti hei zvinodhaka zvatemesa musoro, vana vazotambura nekuda kwezvinodhaka. Ko kungovharisa makampani acho anozvibika? Zvanozikamwa vanhu kuti ndianhanenge makambani acho, kwokuvharwa zvinobatsirei kusuka vanhu vanotenga kana vanotengesa kuchitadza kungovharwa kampani dzacho dzinobika zvinhu zvacho izvozvo? Saka toti ihurumende yechiimanje kana vanhu vachitadza kuvhara kampani inobika zvinhu zvakaipa, kwozova nokuti kunotsvagwa munhu anenge achitengesa kuti ari kutengesa zvinodhaka. Zvadikwepi? Zvabva kunze kwenyika, zvine maadresi emunyika wano. Saka zvodii munofarisiwa makambani acho zvikabva zvatongopera?
Uyanonzi Kasuku here? Ngaatoregera zvake, bhozi ane huri hwakanyanyisa. Mazuva panga ari kulocal government akabhadharisa imwe imba yekwaChimombe kuti itore ushe, isiri iyo inofanira kutora ushe, akavabhadharisa mombe nhatu. Izvozvi so ishe wacho achitoripo achibetserana naishe Chiduku vekwaRusape. Saka uyo Kasuku here ane huri hunotyisa. Ngaasiyane zvake nekutonga nyika. Hatimudi, akauya ngaasungwe. Tatenda hangu.
Mazora sei pa Studio 7. Vakuru vakati kuvhunduka chatikwatara kunge uneka turikwa. Ko, iwo wezanu PF vana mutsangwa kana kuri kokuti vanoda kusunga kasuku here? Kosei vachimhanya kumuvhundutsira iye asati apinda munyika? Handiti munhu unotsvakwa unoda kusungwa vaifanira kungonyarara zvavo, vomurega wopinda kavo musunga. Zvino kana vava kuti huya kuno ukangouya tinokusunga chete, muri kutya mavhoti, muri kutya mavhoti. Majaira kamapati enyu amunongomutsa muchivafanda mari kuti vange vachimira namamwe mazita muchiita madiro. Ndo zviripo chete apa, kwete zvenyu zvokuti kwanzi hei tinomusunga, tinomusunga, muri kutya mavhoti.
Makadini makadini pa Studio 7 apo. Inyaya ye triple C yema vakafeka fazi yakafeka ma candidates ichinge triple C vachivabhadharira mari. Haisi nyaya inganetsa mapurisa because zviri pachena. Leader wefazi ndiye une mhosva, unofanira kusungwa. Kana pasina izvozvo ivo vacho vana mazita aivapo, vanhu vanozikamwa, ndo vachataura chokwadi kuti ivo vakanyoresa sei zvisingasikamwi netriple C.
Makadiko vasvomaka vestudio vedu, toti maswera sei? Todiko kuti tipindewo kuti titaure mavoisi edu, chirina taura asi kusvika, rina taura asi kusvika. Kwanzi kuti todawo kutaura tione zvinonzika, tinongoti mukomana ngautaure nesadhiti. Maelection ainzofei, ndo zvatiri kungochema. Zvimwe zvese zvekuti anzi chii chii hatina basa nazvo. Mukomana ngaataure nesadhiti chete, ndo chichemo chedu. Ndini Tawe paJoburg apo.
Unotoona vanhu vakaita sana Munangagwa achizviti purezidhendi ngaapinde mukomana, mukomana ngaapinde. Kuti mukomana achiti ndiye ane mvumo yekupromisa maZimbabweans kuti iye anoda kuita chii. Because haasi mupawa. Avo vari mupawa tokumbirawo kuti vaite, ngavasatipa mapromises avo. Because vari mupawa, chinovatadzisa kuti vaite zvavari kutaura chii, because ndo vari mupawa. Simbu,
Makadii zvenyu vashamarari veStudio 7. Nhau yatirotaura nezvayo inhau yebasa rakabatwa nefas nezanu PF for applying for fraudulent triple C representatives. Zvotoratidza izvo kuti zanu PF iyi yakutotya nechekare, yakutokwata kudhara maelections, yakuda kutema maplans ekutoriga nechekare. Tikatarisa ye double candidate wekuchitungisa North Shedzaisha Enoch Chitoro. Zanu PF member is a well known Zanu PF member yet iyo Enoch Chitoro iye. Akatraya kudeleta mapost ake Zanu PF ne Zanu PF Twitter account yake so that you'll be traced back. But is a well known Zanu PF member. Ese ma double candidate atiri kuona mwa atitowazii, atitombowazii kuti ano the existing triple C atitombowazii. So ibasa yefazi, ibasa re Zanu PF yekuda kuti ikama elections vango vese hapana pa three candidates aitarisirons vane hwana chabuda hapana kana pane ma double acho hapana kana angaripo hapana kana akatomenda ku nomination court pavanhu vatiri kuzoona vaka applywa. So ayo iri basa rezanu PF, basa refazi rekuda kutoti rigira maelection echikare kare. But ayo tinotenda kuti ayo so far vakawanda vabatwa, pane vabatwa izvezvizvi pane vatobatwa izvezvizvi vakutandiswa kukoti nenyaya iyoyo mafraudulent candidates. So aiwa ibasa rezanu PF, ibasa refazi iroriri, hatina vanhu vakadaro kutriple C hativazive.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvirongwa zviri kufungwa nesangano reUnited Nations World Food Programme zvekudzikisa chikafu charinopa kuvapoteri vari muUganda kubva musi wa1 mwedzi unouya wachikunguru kunonzi kuchaomesera vazhinji. World Food Programme inoti ichangobetsera avo vanonyanya kutambura. Uganda ndiyo inonzi ine vapoteri vakawanda kupfuura dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mamwe madzimai munyika vaenda kumatare pamusoro pomutemo unovarambidza kushandisa zvinoshandiswa nemadzimai pabonde. Hurumende inokurudzirwa kuti ishandise masimba ayo mukumisa kupararira kwechirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.